vatine munetsi avo vanoshanda ne concerned citizens agenda vanoti vanhu vaitengwa kumaruwa mapepa nezvivhitivhiti zvehurumende zvisingapi mapato anopikisa mukana wekutsvaga rutsigiro sezvinotarisirwa nemitemo yesarudzo vanotiwo Zimbabwe Electoral Commission ZEC yanga isingaterere mapato anopikisa
sarudzo yedu haina kufamba zvakanaka munyika ino yezimbabwe sarudzo yedu isusu tinoti haina kufamba zvakanaka pamusana pekuti vanhu vari kumaruva vakatengwa vamakazoona zvakaita kuna Midland kuna matebeed vanhu vaipiwa mune munguva yekambeni mukatarisa ZDC mukatarisa naherald opotini haina kupiwa taime yekuti izwikwe nhau dzayo zvakakwana mukatarisa futi maopposition party zvichemo zvavo zvavaipa kuzec hasina kutambirwa zvakakwana
vamunetsi vashoro wehurumende yezimbabwe vachiti iri kumbunyikidza vanhu vakati dai hurumende yava munangagwa yakahwina zvechokwadi hayaita maitiro aya ekushungurudza vavhoti
saka muri kuona kuti izvinhu zvakauraya vanhu mumaguta inzira dzekuda kunyararidza vanhu inzira dzekuti vanhu vasazviratidziri vatonge vanhu vakavambunyikidza vanhu zvokumanidzira kutonga vanhu nokuti dai hurumende iyi yakaerektwa nevana vezimbabwe vachiziva kuti ndivo vakawana vhoti vana vezimbabwe papasina nezi kuti vauraya vanhu mumatei saka kumbunyikidza izwi revanhu kodzero dzevanhu mukatarisa maisista kuti munyika ino yezimbabwe tatine problem kubva munguva yamugabe paive negepi riripo pakati peleadership nevanhu vari pasi pamusaka pekuti munhu aisa kuti akataura kodzero dzake mangwana makutera anomuka asipo pamba kubva kwakaita vamugabe vakabva neuso sistimu yavo yakasara iriki iripo saka maona kuti vana munanga kuvadzoka nenzira imwe chete iyoyo vashandisa mauto kuuraya vana vezimbabwe to silence the voice of the people
mutungamiriri wekajamuka sesijikile vapromisi mukwananzi vakurudzira vanhu vezimbabwe kuti vabatane mukurwisa kutorwa kwevanhu nechisimba nevanenge vasiri mapurisa
tinofanira kuti tibatane tirambe nyaya yekuti kunoita vanhu vanouya vachitora vanhu mukati medu vachiti varikuita zvemutemo munhu ani kuitirwa zvemutemo anoenda kumakosi anoenda kumapurisa zvekuti kune vanhu vanenge vasina mayunifomu kaangava masoja angava chii anouya achitora vanhu mukati medu mumatinogara hatifaniri kuzvitendera ende tiri kuti isisu sevanhu semacitizens kunyange kupi kwatiri hatitine simba rekuzviramba izvozvo angava munhu wezana angava munhu wemutesi angava munhu wechii hakuna munhu anotenderwa kutorwa zvisiri pamutemo achinorangwa nevanhu vasina simba rekuranga vanhu pamutemo ndozvatiri kuramba kusanganisira iyo nyaya yavabiti yokuti kana vanabiti vane mhosva munhu wese anobhara mhosva dzino mhosva dziri muvanhu dzedzevanhu anii asi kana munhu aine mhosva ngaaendeswe kumatare edzimhosva ngaaendeswe kumapurisa
vamukwananzi vanotiwo sevechidiki havasi kuzocherechedza utungamiriri hwavamunangagwa vachiti havana kukunda musarudzo dzemwedzi wapera
isisu matauro ataita ari zvirizimvu ndeyekuti sarudzo haina kufamba zvakanaka vamunangagwa havana kusarudzwa zvepamutemo uyezve isisu setajamuka tiri kuzocherechedza kusarudzwa kwavo semutungamiriri wezimbabwe takatarisira kuti matare edzimhosva abate mutemo sekudzidziswa kwavakaita mutemo semanyorerwo akaitwa mumagwaro emutemo kuti vanyatso vata mutemo vatarise umbowo huri mberi kwavo vapatya takazviona zvichiitika kukenya majaji ekukenya akataura kuti election harina kufamba zvakanaka rikaitwa pasaidi kukazoitwa election zvakanaka kana rakazoitwa iroo asi zvanga zvakakosha kuti vematare dzimhosva ekukenya zvichitubudira ground vakapa judgment yakarurama panyaya yekuti sarudzo dzanga dzafamba sei panofa vanhu panonzi redhiyo inotaura zvepati 1 maresults egovernment anoshandiswa nepati 1 mabalots anosakwa maresults anowananzwa kurima muchivande sarudzo iroro inenge risina kufamba zvakanaka
seki yakati vamunangagwa ndo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika asi MDC alliance iri kupikisa ichiti mutungamiriri wayo vanelson chamisa ndivo vakakunda musarudzo iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadikwa.